Mangwanani akanaka vateereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 16 Chikumi 2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Bato reCitizens Coalition for Change nezuro rakaita musangano mukuru wekutsvaga rutsigiro muMbare. Sangano reMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe rinoti rinofara kuti sangano reZimbabwe Media Commission rinokoshesa basa revatori venhau, asi richiti vanofanirwa kugadzirisa zviri kunetsa vatori venhau munyika. Vaimbova sachigaro vebato reMDC inotungamirwa navaDouglas Monzora vaMorgan Komichi vanoti havana kubuda mubato reMDC asi kuti ndivo vava kutitungamira. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bato reCitizens Coalition for Change nezuro rakaita musangano wekutsvaga vatsigiri kuMbare. Mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vakanga vari pamusangano uyu. Evans Zininga weStudio 7 abata murongi wemisangano mubato reCCC vaAmos Chibaya kuti tinzwe zvizhinji.
Ichokwadi matritsi emuHarare province kustudat kuMbare vanhu vauya nouwandu vanhu vamirire shanduko munyika. Saka vanhu vakawanda chose vachizonzwa mashoko kumutungamiriri webato redu reCCC vanenge vave zvakare purezidendi wenyika ino kutanga musi wa23 August baba vaChamisa.
Shoko raparidzwa zvakanyanya nhasi nderei?
Ndokuti vana veHarare, vana veZimbabwe ngavadzirirai kupemberera gore ra2023 igore rekupemberera shanduko iri kuuya munyika. Apa ndipo pavane hurumende itsva, hurumende yevanhu, hurumende ichange ichizounza budiriro pamwe nemufaro mune vanhu veZimbabwe. Zvakare vataura mashoko makuru ekuti taridza tokunangana sei, toda kuti dziite murunyararo pasina mhirizhonga, nekuti CCC ibato rinozikamata zvaro munyararo. Nonga munoziva kuti masvodhi ose adarika tatiri mubishi rekutsvaka makandidhetsi edu kubva kuvanhu vanenge vachidiwa nevanhu. Saka tiri kupedza urongwa hwo musi wemugovera inova provhinsi yekupedzisira, provhinsi yeHarare. Takanangana nenomination court iyo iri kumusi wechitatu.
Ndopedzisira ndichitarisawo nyaya dzekuti kunonzi kune mhirizhonga dzinomboitika, zvakamirawo sei pari zvino?
Izvo zviri kugara zvichingoitika. Ndokunga makaona kuna Magutu, makaona kana Chirumanzu vanhu vezvanhu vachiita mhirizhonga, makaona kuGokwe vane vezvanhu vachiita mhirizhonga. Saka nyaya dzemhirizhonga idzo vasina kudziredza vane vezvanhu, nekuti vari kuona kuti vana veZimbabwe vasunura, hakuchina chada kuramba achingoti pamberi pasingasvikwi. Ivo vanhu vachinge zvishono murongo, vanhu vachiita nekuti zvironda, vanhu vachitambura. Takanangana nenyaya yekumboratidza nemapurisa pazuva ranhasi vatibvumira. Saka tinotarisira kuti ndo zvichagara zvichingoitika panguva dzino dzekutsvaka rutsigiro. Panguva dzino takanangana nesarudzo kuti mapato ose anga achibvumidzwa kuita musangano pasina kudziviswa.
Vakafanobata chigaro chemurongi wemisangano mubato reCCC vaAmos Chibaya vanga vari parunhare kuHarare naEvans Zininga weStudio 7. Sangano reZimbabwe Media Commission rinokurudzira vemapepanhau nevatapi venhau kuti vaite basa ravo nemazvo pamazuva ano nyika yakatarisana nesarudzo dzemusi wa23 Nyamavhuvhu. Mutori munyori mukuru weZimbabwe Media Commission vaGodwin Piri vanoti chinhu chikuru ndechekuti vatori venhau vaite basa ravo neumhizha hunogutsa nyika ine utongi hwejekerere, vachiti vanhu vachatora zvavanonzwa kubva kuvatori venhau vachizvishandisa kuita sarudzo. Asi sache garwe sangano remedia Institute of Southern Africa Zimbabwe va Golden maunganidze vanoti sangano ravo rinofara zvikuru kuti Zimbabwe Media Commission inoziva kukosha kwevatori venhau nemedia pasarudzo vachiti vanoimba kuti kurudziro yavo haipereri mumashoko okuivimbisa kuti vachashanda nevatori venhau zvakanaka asi vachionavo shuviro yevatori venhau yakafanana nekuti Zimbabwe Media Commission itaure neZimbabwe Electoral Commission pamusoro pekunyoreswa kaviri kwevatori venhau.
Tinofara kuti Zimbabwe Media Commission inoziva kuti vatori venhau nemedia zvakakosha pachirongwa chesarudzo chatakatarisana nacho munyika, asi kurudziro yavo yavanopa kuvatori venhau ngaisaguma mumashoko avanovimbisa kuti vachashanda nevatori venhau zvakanaka, asi ngaaonekwe mushuviro dzevatori venhau dzakazara mukufunga kwavo dzakafanana nenyaya yatinochema nayo misi nenguva yekuti kana Zimbabwe Media Commission ikada kuongorora zvichemo zvedu ngaive inoengage Zimbabwe Electoral Commission ZEC panyaya dzedouble accreditation dzatinoona sekuti hadzina kukodzera, asi takutoona ZEC yakatodaidzira ikakokera kuti vatori venhau vanofanira kunge vachibhadhara mari zvepamusoro peaccreditation yavakaitwa ne SMC.
Zvimwe zvikuru zvamunotarisa ndezvipi vamaunganidze?
Pane zvakawanda zvatinotarisa: kushungurudzwa, kurohwa, kuvhiringidzwa mukuto kwebasa. Tinoda kuti ZMC zvairi kufamba ichitaura mumatunhu akasiyana-siyana, yakabva muHarare, mumasvingo kwakasiyana-siyana, kuBulawayo, vachitaura nyaya yepeace election reporting manual zvakakosha chaizvo uye vari kuita zvakanaka nenguva yakafanira, asi ngavasaguma ipapo. Yava nguva zvino yekuona kuti ZMC yava kuita basa rayo richaita kuti vatori venhau vasaenda parumana nzombe munguva yesarudzo. Saka tinokurudzira vapiri kuZMC kuti vachionekwa vachimhanya-mhanya panguva ino kuengage mamwe macommissions akafanana neZEC kuti nemamwe zveuye neva tinoziva vanogara vachivhiringidzana nevatori venhau vakafanana namapurisa uye nevematongerwo enyika mapoliticians, kuti vazive kuti vatori venhau ayo havasi kuita basa ringatarisirwa kuti vashungurudzwe, asi vari kuita basa rakanakira tose vagari vemuZimbabwe, vana veZimbabwe vose nevari muno mukati menyika yeZimbabwe mukuita kwedu kwebasa.
Avo vange vari sachigaro vesangano remedia Institute of Southern Africa Zimbabwe vaGolden maunganidze vari parunhare kuHarare neStudio 7. Bato reMDC inotungamirwa navaDouglas Munzora rinoti rinoshuvira vaimbova sachigaro webato iri vaMorgan Komichi kuti zvese zvichavafambira zvakanaka mukufambisa bato ravo ravakaumba. Mazuva maviri apfuura vaKomichi vakazivisa kuti vaumba bato ravo. Mutauriri weMDC vaWitness Dube vanoti zvakaitwa navaKomichi zvinoreva kuti vaKomichi vazvidzinga mubato reMDC.
Chekutanga ndechekuti tinovashuvira zvakanaka mukuedza kuenderera mberi nenyaya dzematongero enyika pava kuita, nekuti zvavaita izvi semunhu akamboita sachigaro kwenguva refu vanozviziva kana kuti kana vagara vadaro hausisiri nhengo yeMDC. Saka ingangove danho zvavo rekuti vange vachitora vanhu veMDC sezvatakaona vakawanda vachiita kuedza kuti vatore vanhu muMDC vachiti vachiri nhengo yeMDC kana kuti vachiri vamwe veMDC, asi Fano ziziwa wa chairman kutawasisiri nengwe MDC. Tinongoti ingawa ite zawano takuita munezu wakanaka wasa akanganise wana wasawe wasa akanganise basa guru ratiru kuita seba tole MDC. So wata wala zese izu. Chazuzu wakwe kutanga pa press conference yao zinowa zinu zakati shunguru za utumunu wache mina aita dasei kutawara zinu pa wano weba ato kana rangariru chokadi asitoto wana uti ingo ringo ribano chetiri kuti awane mabudiro angosha anuwa toko wanya saka isusu turugu endramerine basa turugu endramerine kukazirira sarozo za turugita
na kushenda preyu mese kwengu yese ii wadhaka mbuna kizahiri kutipane zimweza wasenga fari nasu
kwete hapana chawa karati za kutawa fari nacho kunze kwekuti rai rati zira kuti awa kuhuni kutambira sarudzo kana kuti marizawas sarudzo kana chingi abuda takazoona pa extraordinary congress pa waka ita mavotes anoita iyo 9 wa mzuri wachita 18 wa kupi wachita 118 wa mzura wachita 883 wa mwese hawa watatu waka karapasi waka eza kuti wange wachi over 10 kana kuti wachi sendeka zwakabuda mu extraordinary congress asi zwakataza nekuti wanawe MDC wanga wasarudza mutungamiri wavo munhu asingagone kutambira kuti vanhu vari kuda kuti ningi atungamire
mutauriri we MDC va Witness Dube vari parunhare kuHarare ne Studio 7 Tabatavo va Morgan Konichi vakatiudza kuti mutungamiri we MDC va Douglas Monzora vari kunyanya kufambidzana ne ZANU-PF izvo vanoti zviri kushatirisa vatsigiri vebato iri vakonichi vati havana kubuda mu MDC asi kuti ndivo vava kutungamira bato re MDC
handina kubuda mu MDC ndiri mu MDC ndakutungamirira MDC what is there ndezvekuti pandakaita utungamiri wanga uzura MDC utungamiri webato ukaratidza kuti unoshanda zvakanaka munyika vanhu vanofunduka wofunga kuti utungamiri uri muMDC unoshanda nezanupf so ndozvinoita zvatakupinda chatapinda muMDC patanga tichifamba patanga tichionekwasana vakomichi tatakunzire vanhu veMDC ndozvatakaasiri vanhu vezanupf ndo zvatakaramba izvozvo nekuti mutungamiri anga ari ponga yose anga achiwanikwa nguva dzakawanda achidhaina nezanupf mupublic remembe akaenda kuteta masikati vanhu vakazvirekoda akaenda kuvajikisimurekod ndifosi vanhu vakazvirekoda akaenda kumaevents ose anahirosieka namaindependence vanhuvarekoda isacho situation vanhu veopposition havazvinzwisisi nekuti from the experience yakaita vanhu veopposition yokuti vabatsambirai for the last 18 years yakatungamira MDC havana kumbowanikwa noruzvinhu vanhu vazimbabwe vachione vachinda kustate out besides kuramba vari prime minister havana kumboenda kuhiroseka kana kuenda kupi independence besides kuramba vari prime minister hazviri kuti ukasaenda kuhiroseka uri kuopposition unovenga magamba ehondo chimurenga no hauvengi ukasaenda kuindependence uri kuopposition hazvikuti hautari independence mukenya o but the both language yeopposition vanhu vamwe vanokuona sekuti uri kudhaina nemunhu ari kukonzera maeconomic problems munyika yavo
vaimbova sachigaro webato reMDC inotungamirwa navaDouglas Monzora vaMorgan Komichi vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Munewsday hurumende inokurudzirwa kuti igadzire mari yemapepa ine madhora mazhinji kuti zviitire vanhu nyore pavanenge vachitenga tenga pari zvino mari yebepa ye$100 ndiyo hombe asi yadzikiswa uremu hwayo nekudhura kuri kuita zvunhu Munyus de makare sangano reblawayo Progressive Residents Association rinoti arisi kuona zvakanaka zvimwe zvivakwa nema elevator mukuta iri vachiti zvose zvinogona kukonzera njodzi sezvo zvichida kukurumidza kugadziriswa sachigaro vesangano iri vaAmbrose Sibindi vanoti mamiriro akaita zvinhu akaipa zvikuru. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndinayo pano ndinongotiwo nyika Zimbabwe nyika yedu shuwa yatambura asi yakaiswa paalphabetical order here. Mwari dai mapindira Zimbabwe president wedu atonga vanuson chamisa kutambura kwapera mukati menyika yedu yeZimbabwe. Takatiza tiri musango nanhasi kumusha kudzokereki Zimbabwe vachamisa dai vatonga nguva yaenda.
Makadi zvenyu vestudio 7. Istanetswa nezano PF. Istanetswa nezano PF. Hey, izvi zvitakatotiza munyika iyoyo nhamo maramhuna. Totori kune dzimwewo nyika kutoshanda kutoshavira mhuri. Zano PF yanetsa toshamisika kuti tingaisudurutse sei. Izvi zvitungoenda kumaelection vakatohwina chekare vanoziva chitsotsi chavo chese chavanoita. Vanoziva hatizivi tingaite sei. Yei, zvakatiomera, zvakatiomera, tibatsireiwo, zvino vakangovharira jobho sikale, haana kana mhosva, hatongwi, vari kuuraya vanhu, vari kungobviswa majere, nguva diki diki kana tobuda mujere, taneta isine zvanopiwa.
Pastudio Paul Murisei. ZvemuZimbabwe zvarema, zvarema. Akomana ungati mimi $1 here, $1 riri kutengwa ne 10,000 bond. Yeah. 10,000 mapepa mangani kuti uzokwanise kubata kana kuti $10 unenge akumanaka. Zimbabwe yakutongoda sezviitwa paSudani apo kutongoti wamananga toite hondo yoparara nyika yacho then mukomana wopinda wotanga kubuilda nyika patsva. Zvaoma zvichanaki.
Maswera sei, maswera sei, mukoma tanonoka wande never students to the seven mose. Makorokoto kuna Dr. Gaule nhasi vataurawo chokwadi zvinhu zvine musoro. Zvoratidza kuti ZANU PF pache zvayo iri divided.
Apo Studio 7 murisei apo vashamararwo murisei murisei. Haina hangu ndangotaura hangu nevanhu veZANU PF avo vanamadandi vana mavhaza vacho vamenoti ndiyo here nana mugwada avo nevamwe vose zvavo veZANU PF. Hapana chisingazviki. Hapana chisingasviki ende hapana nguva isingasviki. Ichasvikawo nguva yekutoti ivo vanotemba navo munangagwa iwavo vanenge vatobvawo pachigaro ipapo ende ZANU inenge yatobvawo pachigaro ipapo yose chikabineti chavo chose pane imwe pati. Hapana imbozvizori kuti Mugabe achasvika nguva yekutoti achatochembera kana kuti achatobvawo pachigaro achatopidigurwa pachigaro kuti nguva kana yakwana mwari vanongozviita oga. Dai anga ari mwari mwari watinonamata chaiko chaiko iye mwari akabudisa vana veizi mwari vaimbochinja hurumende yeZimbabwe kumbopindawo imwe hurumende iyoyo yavachamisa iyi kuti ndoyoga yatinotoona itori nemusoro dzimwe zvese izvi angori matakanana ndovamwanana vana komichi vaikabuda vachitaura panapa Studio 7 kuti angangori mahombwe ose zvana Congress zvavaita vana Douglas Monson angori mahombwe hidi zvekutungamira zvine zvodzo tenda zvangu.
Pastudio murisei mazvinzwa here timu rezanu PF? Mazvinzwa hanzi mishini yakafa kweurapa kenzo kumupilo hospital nepare renyatwa hospital hanzi mishini yakafa imi muri bhizi kutenga zvikopokopo muri bhizi kutenga mota dzemakampeini kuchiisa masipika pamusoro pemota kudaidzira pamberi neZANU PF mishini yakafa yekurapa kenza kuzvipataro. Umwe anobuda achitaura hanzi maybe 2 weeks tinoita gadzira mishini. Mune magadzira mishini makutanga kuda kugadzira nekuti hanzi zvataurwa. Ende munotenga mishini yekurapa kenza kwetotenga zvikopokopo sekunge mufanika vanhu vanopenga. Hanzi ZANU PF musamuri kurova zvirema kumasvingo kumusoro enyu haiti mushe.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti +1 202 0818 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kambani inoongorora nyika dzinogona kukureteswa mari yeMoody's pamwe chete neInternational Monetary Fund vanoti kurwisana kuri kuitika muSudan kuchakanganisa nyaya dzezveupfumi munyika dzakavakidzana neSudan kana kurwisana uku kukaramba kuchienderera mberi. Bazi reAmerica rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika kana kuti State Department rabudisa gwaro raro reongororo pamusoro pekutengeswa kwevanhu kana kuti human trafficking, richiti vanhu vazhinji vave kunyengerwa padande mutande kana kuti paInternet.
Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Uwandu hwevanhu vari mudunhu rekuchamhembe kwegwenga reSahara muAfrica kana kuti Sub-Saharan Africa huri kutarisirwa kupetwa kaviri panosvika gore ra2020 sezviri kutaurwa nesangano reUnited Nations. Izvi zvinokonzera dambudziko rinoda kugadziriswa nechimbi-chimbi munyaya dzekuwaniswa kwechikafu chinokwanira munhu wese. Mukutanga kwachivabvu, hofisi inoona nezvekuwaniswa kwechikafu mupasi rose iri mubazi reAmerica rinoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika yeUS State Department's Office of the Special Envoy for Global Food Security yakaronga hurukuro panguva yemusangano weAIM for Climate Summit yaive pamusoro peurongwa hwezvirimwa nevhu weVision for Adapted Crops and Soils hunozivikanwa zvakare seVAX. Chirongwa ichi icho chakaparurwa pachishandwa pamwe chete nehurumende yeAmerica, sangano reAfrican Union nesangano reUnited Nations reFood and Agriculture Organization chakanangana nekutambira nzira dzekurima kutanga neAfrica kuzvimhinga mupinyi zvinokonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze. VAX inonangana nebudiriro yembeu dzisingakanganiswi nekushanduka kwekunze nekukwenenzverwa kwehutano hwevhu kuitira kusimudzira goho rinobva mukurima. Nhumwa yeAmerica yakakosha munyaya dzekuchengetedzwa kwechikafu pasi rose kana kuti US Special Envoy for Global Food Security vaCarry Fowler vakati, nhasi kurima kwatarisana nezvimhinga mupinyi zvakasiyana-siyana zvisati zvamboonekwa munhoroondo. Vakati kuchengetedzwa kwechikafu kunonyatsobva mukuti isu tabata sei zvimhinga mupinyi zvose izvi. Chikwata chenyanzvi dzepamusoro-soro mumapoka akawanda anobata zvinobuda mukurima chakapinda muhurukuro idzi chinosanganisira muzvinafundo Lindiwe Majele Sivanda, Sachigara veConsultative Group on International Agricultural Research kana kuti SEGIA System Board, Commissioner Josepha Sako vakabva kuAfrican Union Commission for Agriculture, Rural Development, Blue Economy and Sustainable Environment, Dr. Cynthia Rosenweg kubva kuAgricultural Model Intercomparison and Improvement Project kana kuti AgMIP neColumbia Climate School, amai Lisa Safarian mutungamiri vari mushandi mukuru anoona nezvemabasa mukambani yezveunyanzvi hwekurima kana kuti Chief Operating Officer muPivot Bio, naDr. Robert Reiter mukuru anoona nezvetsvakurudzo nebudiriro muzvirimwa kana kuti Head of Research and Development and Crop Science kukambani yeBayer. Chikafu chinokwanira munhu wese chinobva mukuti nyaya dzakakosha dzekuwanisa ivhu rine chikafu nezvirimwa zvinoenderana nekushanduka kwemamiriro ekunze, vakadaro Dr. Fowler. Asi zvatinowana mupasi rose zvikuru muAfrica ivhu rakaparara, zvirimwa zvedu hazvigadzirirwe zvakakwana kumamiriro ekunze, masangano edu haana kugadzirira zvakakwana. Takaumba mubatanidzwa neAfrican Union neFood and Agriculture Organization nemamwe masangano akawanda kuedza kugadzirisa dambudziko iri, vakawedzera Dr. Fowler. Vakati Pivot Bio iri kutevera nzira inonakidza yekuwanisa gasi renitrogen risina divi remamiriro ekunze kwarinorerekera richiendeswa kwarinodikanwa chaiko kumidzi yezvirimwa. Vakati Bayer ine tsvakurudzo yakakosha zvikuru yairi kuita yekutsvaka zviri kutambudza veruzhinji uye ine zvirongwa zvairi kuita zvekubatsira. Cynthia ari kushanda nesu kubva kuNASA neku Columbia Climate School panzira itsva dzekushanda nemamiriro ekunze kuitira kuti tinzwisise kuti kukosha kwezvirimwa zvine utano zveAfrica zvinoita sei mamiriro ekunze. Vakati pachinhano chiri pamwongo, zviminga mpinyi zviri mukuwaniswa kwechikafu chinokwanira munhu wese zvinoenderana nekuwana kwedu ivhu rine utano uye zvinoenderana nekuwana zvirimwa zvinoenderana nemamiriro ekunze. Ayo anga ari mashoko anoratidza pamiro hurumende yeAmerica amaverengerwa neni Jonga Kandemiri weStudio 7. Nothing at all. Okay. Feel like a juju calabar. Give me more like a big bounce. Won't paragon. Take me high, I don't want to land. But so now I don't understand you. Why no matter what I do.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Bato reCitizens Coalition for Change nezuro rakaita musangano mukuru wekutsvaga rutsigiro muMbare. Sangano reMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe rinoti rinofara kuti sangano reZimbabwe Media Commission rinokoshesa basa revatori venhau, asi richiti vanofanirwa kugadzirisa zviri kunetsa vatori venhau munyika. Vaimbovasa chigaro vebato reMDC inotungamirwa naDouglas Munzora vaMorgan Committee vanoti havana kubuda mubato reMDC asi kuti ndivo vava kuritungamira. tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nezvo zvakare manyoro anhasi apo tichikupai zve dzimwe nhau ndiri muwashington dc ndine tanono kawande ndichikusiyai muri mumaoko mamutungamiri Nkomo nenhau dzeisindebele
Soko isika tisenda